Idzi inhau dzau ya zvakanaka tinodzigamushira nomufaro zvikuru nekuti tanga tamirira tikaneta. Tanga tachema chema zvikuru kuti United Nations kunyanyanyanya kuHuman Rights Council kwavo vatumidziro wavo wamataura anonzi nemuchirungu Special Rapporteur vanoongorora kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa zvakadii muZimbabwe, vanoongorora kuti tiri kugara magariro akaita sei. Nekutaura kwamaita tine zvekuchema zvakawanda zvokunyunyuta zvakawanda zvakagara tichingotaura kubva kare, asi tinofara kuti United Nations ichauya ichivhenengurawo ichionawo kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dziri kuremekedzwa sei. Saa tiri kunzwa kufara zvikuru nemashoko ekuti pane kutariswa kuchaitwa Zimbabwe kuti iri kuzvifambisa sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, munotarisira kuti muchasangana here nenhumwa iyi?
Hongu, semakore ese, sekugara kwese, tinotarisira chose kuti tichapihwawo mukana. Kutaura kwaka semasangano akazvimirira oga, kunyanyanyanya isu tinomiririra vanhu, tinodavira kuti United Nations ichatipawo slot, asi chinhu chitsva. Sezvamunoziva, mai Pillay navi Pillay wakamboya muZimbabwe makore akapfuurayo, tikakwanisa kusangana navo. Sezvamunoziva takatosangana navo kumahofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights, takabatana nananangu. Saka tinotarisa kuti tichapiwawo chikamu chedu, mukana wedu wekuti titaurewo navo, tivapewo maonero edu, and tinotarisa kuti maonero edu iwavo achatambirwawo zvakanaka.
Kuuya kwenhumwa United Nations uku, mukati zvinobva zvabatsira here kana kuti munodawo kuti kuuyewo vamwewo kuzoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Tinodavira kuti igwara rakanaka, istep forward yakanaka iyoyoyo yekuti vekuUnited Nations vakauyawo. Tinodavirawo kuti tinobvuma mumabodies edu emuno muAfrica, wakaita mana SADC, wakaita mana African Commission and Human and People's Rights. Sezvamunoziva tagara tine chichemo, vana veZimbabwe vagara nezvichemo zviri kuAfrican Commission on Human and People's Rights zvekuti maspecial rapporteurs anoona nezvekodzero, maspecial rapporteurs anoona nezvekupiswa kwevanhu, kutochwa kwevanhu, wauye wavheneke nyaya dzekutochwa kwevanhu muZimbabwe muno, nyaya dzokushungurudzwa kwemahuman rights defenders munoziva naJustina Mukoko, wanana Muzvare Linete Mudehwe, wanana Muzvare Cynthia Manjoro, washungurudzwa vari kushungurudzwa zvatakaona muna August last year, zvatakaona muna January gore rino iri. So tiri kuchema chema nenyaya yekuti kudai hurumende yanga yaitawo yapasisawo mitemo inocriminalize vanatocha, inocriminalize kushayikwa kwevanhu, kushayikwa kwanaita yedzamara. Inyaya dzekuti mhuri yekwadzamara iri kurwadziwa haisiyo yega, nyika iri kurwadziwa. So zvimwe zvinhu tinoshumishuvirawo kuti kudai zvanga zvaitika hurumende yanga yaitawo ratify mainstruments iyo anoti kumbunyikidzwa kwekodzero kutochwa kwevanhu hakudiwe, kuabdakta kwevanhu hakudiwe. Saka tinozvigamuchira first step, but we still expect kuti vamwe mabodies edu emuno muAfrica naACHPR watoro matanho akafanana neatorwa neUnited Nations aya.